Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 chikumi June 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCovid-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residence Trust rinoti riri kushushikana nedanho rehurumende rekuputsawo dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachiri churu chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 1632, asi vanhu zana nevanomwe 107 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine zana rine makumi mana nevanomwe 693,147. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe 413,911. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi mana nevapfumbamwe 249 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nemumwe 201 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevashanu 39,959. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine vana 37,004. Zvichakadaro, zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19, hurumende yadzikazve mitemo yokurambidza vanhu kufamba-famba uye kuungana. Kutanga nhasi muvhuro, hurumende yarambidza kuungana kunze kwevanhu vari kuchengeta vafi muchato nemitambo zvave kurambidzwa zvakare. Mahofisi ose anzi ashandise vanhu vasingapfuuri zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Mabhawa nenzvimbo dzekutandarira dzanzi dzicharamba dzakambovharwa. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina kuti vatiudze zviri kuitika nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe.
From my news reports atiri kuona it seems like my numbers are akwira compared to last year. Some estimates are saying we are seeing 5 times the numbers that we saw same time last year, and it seems like some regions like Vanakwekwe they have seen higher numbers. So it seems like Panama efforts to try to curtail the spread of COVID-19. That's what I can say in a nutshell. Mr. Wandende, the virus, you know, we know how it spread ne respiratory route. So whenever people come together, panerane infection, it means the virus is going to spread. So what is happening is that, so that means that the virus is in the same chance or even higher because of my resistant variants. It would be spread until enough people are vaccinated in Zimbabwe.
Asi zvanga zvitwa nehurumende kusvika pari zvino zvanga zvakanaka hazvo zvichibatsira kuti chirwere ichi chigone kukontroleka.
Tinoona chiri a little bit mystifying ndechekuti I think we have been up and down like in the past 2 weeks akaona ma crowds aripo like and other gatherings that the government was commissioning. So what is happening is that as long as pasina vanhu vakakwana vati vabayiwa nhomba kuti tive neyatinoti herd immunity, machances ekuti virus is spread whenever people come together, whether pama funerals, whether pama political gatherings, whether kuma church. Zvandingataura Mr. Wande ndezvekuti manumbers anokwira as long as vanhu vari kusangana kana kumakereke kana kumandufu kana kuma political gatherings kana ma sports events. Nenyaya yekuti as long as pane vanhu vakawanda vane chirwere COVID-19, vanhu vava pasina herd immunity yayatagara tichitaura. It means that whether it's this month, June, whether it's in May or January this year, risk yekuti vanhu vabatire chirwere COVID-19 inenge yangoda kufanana. If anything, nenyaya yemavariants anenge ari more resistant, ari kuspreada faster, like yekuindia, yekusouth Africa, Britain. It means that chirwere chinokwanisa kutopararira more. Now, what I think is important is kuti magatherings and so forth, ma measures are kuitwa nehurumende, anofanira kunge ari closely tied in terms of my numbers on the ground, which should be informed by surveillance, with surveillance, because as we know, vanhu vakawanda vanenge vane chirwere but vasina ma symptoms. So without any kind of surveillance, we don't know how bad it is in the community. So number two, also nyaya yekuti vanhu vabayiwa nhomba iri effective vangani, that will determine when my measures should be less restrictive.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ne Studio 7. Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vanoti vari kushushikana nedanho rehurumende rekuti ikapedza kubisa vanhu vanonzi vari kutengesera zvisiri pamutemo mumigwagwa, vanenge voputsa dzimba dzevakavakavo zvisiri pamutemo. Mashoko kuvatori venhau uye kuStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti. Vakatenda kuti vose vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kana zvimwe zvivakwa zvichapwanywa. Dare repamusoro rakambopa vanotengesa mumigwagwa mukana wechifema, sezvo rakati hurumende namakanzura vambomira kupwanya zvinhu. Vachitura mutongo wavo zvondirapera, mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore vakati makanzura aya nehurumende havana kutevedzera mutemo weRegional and Town Planning Act, uyo unovasungira kuti vatange vaenda kumatare kunopiwa mvumo vasati vatanga kupwanya zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Sesangano reHarare Residents Trust, tine gwaro rataona riri kuratidza sekuti rabva kuhofisi yaProvincial Development Coordinator watafadzwa muguti. Gwaro iri riri kuratidza kuti kunyangwe kanzuru nehurumende wakapedza kupwanya zvinhu zvakawakwa mumasaidhi memigwagwa mukati meHarare Metropolitan Province, wachaenderera mberi wachiita murambatsvina uyu wachipwanya matakshops akawakwa zviri kunze kwemutemo, wachipwanya zvakare dzimba dzakawakwa zviri kunze kwemutemo, wachipwanya zvakare kunyangwe nema walls akaiswa padzimba dzewanhu anozikanwa kuti majurawo.
Sesangano muri kuti kudii nedanho iri?
Isusu sesangano tinofunga kuti hurumende dai yanyatsoita chinhu chimwe chete panguva, ikakwanisa kuchenesa migwagwa yedu, wachiedza kugadzirisa kuti vanhu vateedzere mutemo, vanhu vaite zvinhu zviri maringe neconstitution, maringe nemutemo weregional town and country planning act, roads act uye urban councils act. Zvichabatsira kuita kuti motokari dzifambe zvakanaka uye kuti pasawe nemamwe matambudziko anosanganikwa nawo tichitarisa pamitemo. Asi kana woenda kudzimba, uku kudzimba kunoda kunge hurumende ichiwe nenguva yekuti iteedzere zvakanyanyisa mutemo.
Seizvozvo zvakakosha
kuitira kuti vanhu vanga vachiita mabhizinesi avo wagonewo kuwana zvavangaite wabve zviri pamutemo, ngekuti vamwe vazhinji vane mapepa avakatopiwa nevashandi vekanzuru anovaratidza kuti zvakaitwa zviri pamutemo, asi kunyangwe zvanga zviri zveuori. Saka tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kuti kana yapedza zvekuchenesa migwagwa yedu, yaita kuti vanhu vari kuita mabhizinesi avo mumaroad intersections, mumastretiwi memigwagwa wabviswa, government haifanirwa kuperera ipapo. Inofanirwa kurongera makaseozi nevamwe vari kuita izvozvo kuti waregistwe zviri pamutemo, wapiwewo nzvimbo dzekushandira, dzinoiswawo zvimbuzi, dzinoiswawo tamaki yekuti wagone kushandira zvakanaka, panoiswawo mashedzi nemastorehouses ezvinhu zvavo, kanzuru yoweyaridzi wezvinhu izvozvo.
Misika yakadai ingavakirwe kupi chaizvo vashumba?
Zvinofanirwa kuitwa nechekunze kwedhorobha, kunze kunoshandira wazhinji, kunze kwedzimba, kuitira kuti vanhu vanenge vachida kuenda kunoona dzimotokari vanokwanisa kufambawo chinhambwe kubuda mudhorobha wasingakanganisi mafambiro emota. Saka isusu tiri kukurudzira kuti hurumende tichitarisa tsamba yavamuguti ngaimbomire nyaya yekuedza kudzabvurana nevanhu, ngekuti vanhu vazhinji vamwe vari kutoraramira imomo mumashakes. Asi tiri kuti kunyangwe zvakadaro, hurumende inofanirwa kuwe nehwaro wekuti vanhu vanodzidziswa, vanhu vachitsanangurirwa, vanhu vachiona kuti hurumende iri kuda kugadzirisa zvinhu, asi iri kuteedzerawo zvakare mutemo.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvipata zvezvimwe zvezvarwa zvemuSouth Africa zviri kuti vabva kure vose vasina magwaro okugara munyika iyi vave vabuda muSouth Africa musi wa16 Chikumi kana kuti June usati wasvika. Vanhu ava vari kuti kuswera mangwana chitatu vachabisa zvechisimba vabva kure vasina magwaro ekugara muSouth Africa vachivhara mabhizimisi evanhu ava zvechisimba. Zuva raJune 16 izuva rinokosheswa muSouth Africa sezvo riri zuva rekurangarira vana vechikoro vakaurawa muSoweto mugore ra1976. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti rakumbira masangano eSADC neAfrican Union pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti vaedze kuita zvese zvavanogona kumisa zvirongwa izvi, richiti sezvo pane mamwe masangano ari kurongawo kumisa vanhu ava panogona kuita mhirizhonga yakaipisisa pakafa vanhu vazhinji. mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa mavinga vauza Studio 7 kuti zvinonetsa sangano ravo sezvo hurumende ye South Africa isina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi. Tina kukwanisa kunzwa kubva kubazi re South Africa rinoona nezvemukati menyika asi tabata vamavinga.
Zviri ku South Africa zvakaoma zvinokunda ngoma kurira. Kune mapoka akasiyana evanozviti vagari zvizvarwa zvemu South Africa vari kuronga kuti musi wa 16 June vanofanira kuti vaungane ku Deep Kloof ku Soweto vachiita musangano yekukurudzira kuti mabvakure ese vanogara muSouth Africa vadzingwe nechisimba kana kupondwa kana vachinge vasina kubva muSouth Africa. Zvakarewo tiri kunzwa kuti kune mapoka ari kuti ngatiunganewo tirambe zvachose rusaru raganda rwakadai, tiratidzirewo murunyararo tichiti chengetedzai kodzero dzemunhu wese ari muSouth Africa kusanganisira mabvakure. Asi izvozvo zvinogona kuzokonzera kuti panyanye kuita mhirizhonga nekuti kazhinji zhinji mapurisa anenge akapeta maoko. Hurumende yeSouth Africa haina chayati yataura yakangoti mwii zvayo sekuti hakuna chiri kuitika. Asi tinoziva kuti zviri kurongwa izvi zvichakonzera njodzi nemhirizhonga.
Imi semasangano anorira kodzero dzevanhu, chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Isuwo semasangano dzevanhu tichiona izvi tiri kuchema kusangano reSADC nesangano reAfrican Union nenyika dzese dzeAfrica dzine mizinda yevamiririri muSouth Africa kusanganisira vana Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zambia, Angola kuti ngavataure nenyika yeSouth Africa kuti zvizvarwa zvenyika dzavo zvichengetedzwe muSouth Africa. Mapurisa aite basa sebasa arambidze nhunzva tunzva nenharadada idzi kuti dziite madiro adzo pamhirizhonga dzichidzinga vanhu zvisiri pamutemo. Nekuti kana iri nyaya yekuchengetedza mutemo yekuona kuti mapepa ekupa muSouth Africa akanaka here kana kuti kwete, haisi nyaya yemunhuwo zvake, inyaya inenge iri mumaoko emapurisa nemuzinda weinonzi Home Affairs Department. Ndo vanofanira kunge vachitaurira vanhu kuti aiwa iwe mapepa ako akanaka kana kuti kwete. Hazvifaniri kusiyirwa vanhu kuti vangoti ivo hatichadi kuona vabva kure, nekuti South Africa ine mitemo asi mitemo iyoyi haisi kuchengetedzwa.
Munoti kuhurumende yeSouth Africa,
nyika yeSouth Africa, vakuru veSouth Africa ngavamire chaizvo chaizvo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mapurisa anzi ngaaite basa ravo, kwete kurega vanhu vachikonzera mhirizhonga zvisina tsarukano zvisiri pamutemo.
Masangano ari kuda kupikisa zvemhirizhonga iri kurongwa iyi ndeapi?
Masangano ari kuda kupikisa zviri kuitwa zvemhirizhonga yakanangana nemabvakure vari muSouth Africa, masangano evashandi, matrade unions, zvakarewo masangano anomirira vanobva kunze kwenyika nevashandi nevapoteri vari kuti aiwa hatingangopeti maoko tichiona mhirizhonga ichirongwa ichizoitwa. Saka tinoda kuti tiitewo kuratidzira kwedu murunyararo kwekuti kodzero dzevapoteri, kodzero dzevabvakure dziremekedzwe muSouth Africa. Ndo urongwa huripo. Tinovimba kuti hurumende yeSouth Africa nemapurisa emuSouth Africa vachange varipo kuchengetedza runyararo nekuona kuti hakuna mhirizhonga inoitwa, uyezve hakuna kudzingwa kunoitwa vanhu zviri kunze kwemutemo kunyangwe vari vabva kure mukati meSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavinga vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroneko rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita mhosva dzekurwisana nekubiwa kwezvinhu, mapurisa kuLupane arabidza kwemwedzi mitatu kuti vanhu vafambe nezvombo zvinokuvadza zvakaita semapanga, mabemba, rekeni, matemo, mapfumo, tsvimbo nezvimwe zvinokuvadza. Sondorapera, mapurisa munzvimbo yeHwange kuMatabeleland North neBulawayo vakarambidza kuti vanhu vafambe nezvombo izvi vachiti kuurawa kwevanhu kuba nekurohwa kwevanhu zvave kunyanyisa. Zimlive.com inoti sangano reZimbabwe Miners Federation ravhudira muzvare Henrietta Rushwaya kuti atungamire sangano iri kwemamwe makore mashanu ari kuuya. Muzvare Rushwaya akamirira kutongwa nemhosva yaari kupomerwa yekuedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo goridhe rinorema makeiji matanhatu. Yayo nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here? Aiwa, ndiri mupenyu, ndini zvangu mavedzenge, ndiri pajoza apo ari kuNational Army akaenda zvichipari recruitment yakaita izvi mamazi apa. Chirikunetsa ndechekuti handisi kuti zvidai zvaibvira ka, ndanga ndichikumbirisa kuti mumbotipo Minister of Defence vandiopa muchingura ngiti ambouya apo vambotaurawo kuti tirikunzwa kuti ndakatoizibva meseji nezuro kuti mwana nemwana angaubereki hanzi chipewo $30 chimbogarisa zvinhu for 3 weeks zvinazvina umwe hakuna chikapu chitimbonya kuitika kwekweya ikorapsheni chii ndo basa rinofanira kuitwa nekomishina zve hanzi vana matanda moyo chiyayameno ndo basa raunofanira kuita hedi kwozoti chechipiri pane matare emuzimbabwe aya matare emuzimbabwe anondinetsa inei muri kuona pana nyaya ya Chief Justice vamalaba vamalaba pakanopikisiwa zvakabva zvanzi mutongo waiswa bhasaisa vamalaba ndavaende pai ngavandeve pabasa oraiti vanhu vari kupazwa vadzimbabwe handi vakanoenda kwai kuti zvo vakanopedzisa wai mutemo usina kuteedzerwa but ozonzi hanzi nyaya ichazoinzwa nemusi wechina vanhu vachipazwa vachigara kupi wai vanhu vezanupf muchikepu chamatare muchidaro anda pa muri kungosasisa nekuti muri kuziva kuti vagari vemutaura havambofaka kudai uyezve vanhu ndive MDC alliance musadaro musadaro
makadii 7 ndaitofunga pane nyaya yevanhu avo vari kupfanyirwa zvinhu zvavo kaizvo gavhumendi yaifanira kutanga yavapa vanhu mastendi yekuti vavaki voita sei vawana pogara bo zvinonetsa ndechekuti zvakafanira kuno kusouth africa vanhu vanenge vachitopiwa mastendi aimba dzakavakwa kani but kuzimbabwe ndoita chitwaizo kuti tivake tega havasi kukwanisa kutipa saka tingadaro tagarana bhozi hakuna source of income inokwanisa kuti tive tishandi saka ngavaitawo zvekuti zvite sei zvirerukire vana vezimbabwe kwati kuda kuita utsinyinyi especially muharare wangu ndingoita kuita utsinyinyi yekuti vanenge vachiziva kuti vanhu vemuharare vakavhotera MDC alliance saka vanenge vachida kuvaitira utsinyinyi kuti hatipanozoya maelections apa vazoona chekutaura kuti hanu handii makaona kuti makanzuro enyu here anova neMDC akupfanyirai zvamaishandisa saka futirai zvanu munogara zvakanaka.
Makadikwa apo vestudio 7 nevateereri vese vestudio 7 chokwadi here munangagwa vatosindurira kusada kuwedzera maticha pei iye zvino muzimbabwe hamusisina dzidzo chokwadi here vana vato madununa vachatoziva zvokuita dzidzo muzimbabwe hamusisina amunangagwa kuwedzera masoja nemapurisa pei mutadza kuwedzera maticha anoita kuti vana vave neruzivo here muzimbabwe kana ndimi wedwe ndo zvamunotoona kuti hurumende yamugabe yaive iri nani amugabe dai vakatomhanya mhanya kudhara vanhu vakatowedzerwa mapeino vana vachitoenda kuchikoro amunangagwa nemwoyo wavo regai vanzi ndiwo vakaita gukura hundi kuBulawayo ichokwadi nekuti mwoyo wavo wakaoma kuwedzera masoja nemapurisa kuti varove vanhu vari kuzviitira mabasa avo nekupwanya dzimba nekupwanya zvinhu zvevanhu muchitungwiza umo muzimbabwe kuti vanhu vadye nhoko dzezvironda mwari vave nema munangagwa.
Makadii pastudio 7 ndinorwadziwa zvikuru nezvinoitwa nehurumende yezimbabwe. Wai hurumende yezimbabwe ichida kungogara ichirwadzisa vanhu pamwe vacho ukazvitarisa ka unoona kuti chokwadi simitaiwe nani kana chakafira wanawe Zimbabwe chaizo wachenda kuhunda hiko sunuto chishaya. Nukuti nyango nguwa ya simizika. Hapa imbaitu kwa zese so uwori so kutu wanuano ndo wanu waka pasunga bumigwe pozo uti pozo pani. Hatina umbo nduwa isu zinu sakaita saizo. But ne urumende edi kwa kaitwa mrambati ina wanu waka rwazi so wakipuka nyirwa. Hapa muna mabasa ache kutu wanuano shanda. Wondo wachitora utaanzi nukuti upane uwori wakaitu. Uwori urumugahumendi momo. Wakuru wacho chayewe wa ndoa kuita uwori uo. Nukuta apana umwe munaneta mkana kuita uwori Muzimbabwe. Kana asina pe kutano kwa nisa kumira na hapa achita uwori wacho. Inya yanga ni zamuru kunduka yiko sunumari ze COVID. Tisinga taure iso zuchiti. 15 billion yaka soa nzi yaka sakatika yema diamonds ya. Aina kana akambo viraka nzuu ya zuniswa na asinenya. Enda apana futa akambo viraka ita shungu zekuda kuta awoni. Wamukabewe gafacha ondoa kabunda nyesu 15 billion yoi. Asi yaka tiko tiko na nasa atito zekuti zakafambasi. Do unonzu uoro ukuri uumpa vawe mande pa msoro soro urukitu kwa mgovernment. Pata kuna anu sungwa enda apana anu prosecute. Asikupuka nila wanoswa wanengu wa waka. Haa, izi zinor wadza izi. Izi zinor wadza. The same reason zikaita kuti wanoswa enda kuhondo. Ifuti saito enani sikada kusitarisa. Izi zato wesi manji zikuitu kwa hizi. Hosi siya kuti zino kumane kuita hii. Kuno kwano taura kusada kusika kuti kama. Kuzi wachini yu. Ala wano wane usinye kudaya gawasi kuti nerumwa ila mazua. Usinye uchasangana na umu kutengu.
Aiwa aiwa tiri kuda kuti kuZimbabwe vanhu vakuru vambodzidzirawo kunyarana maerekeni akafura zvekudhonzerana zvapera ndizvo zvinoita zvimwenyika zvapera zvekudhonzerana zvekukepichana zvekunyeyana zvekuita sei sei zvapera moumba hurumende yakanaka mofambisa zvinhu zvakanaka zvakafanana nevanhu vanorima imimi muri kuenda kunorima vamwe vari kukamana vari kurovana. Nguve ya mno zo zoka kumunda maendesa na kujipatara vayave ya chikapu chiri kuenda. Pa mno zo tanga kurima abo varu kukua. Saka zoka farana hezo za tiri kuita mnika miri miyamia. Ngati sunure, ngati siane, zeku kebichana, zeku vengana, zeku tukana, ngati siye.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasvika muBrussels nezuro kumusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Biden vakasimuka kubva kuBritain nezuro mushure memusangano wenyika dzeG7 idzo dzakaita zvisungo zvinosanganisira kubvumirana kwenyika idzi kupa dzimwe nyika bilioni remishonga yenhomba yeCOVID-19 kutongesa China nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nezvimwe. Biden vanoti vanoda kugadzirisa ushamwari hweAmerica nemadzisawira adzo. Mushure memusangano weNATO muBrussels, Biden vachaenda kuGeneva kwavachanoita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kusvera mangwana nechitatu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCOVID-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residence Trust rinoti riri kushishikana nedanho rehurumende rekuputsa dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.